Gurukota runa nezveupfumi mapazi ose anechekuita nemafambisirwo ezveupfumi kusanganisira mapazi akaita seremigodhi rekutengeserana uye bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe atanga kuita nhaurirano nevemabhizimisi vachizeya nyaya yekudzora dhora remunyika kana kuti zim dollar. Asi nyaya iyi yakonzeresa mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti nyika yava kudzokera kumazuva ndadzoka sezvo kurembera kwayakaita pari zvino kuri nani pane kudonha. Asi vamwe vanotiwo nekushomeka kwakanyanya kuri kuita mari mumabhanga hapana kusiri kufa. Gurukota rinoona nezvezviwanikwa vaWalter Chidhakwa vanoti hurumende ine urongwa hwekudzora dhora remunyika kana kuti zim dollar rakaberekwa negoridhe. Vachitaura nebepa Nhaure Herald, vaChidhakwa vati izvi zviri kuitwa nenyaya yekuti munyika hamuna mari zvapa kuti upfumi hunyanye kuenda kumawere. Vanotiwo hurumende yatotanga kuedza kutenga goridhe richapa kuti dhora remunyika ridzoke. Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatenda kuti pane misangano yakadai iri kuitwa nehurumende yakanangana nekudzora dhora remunyika.
Muhurukuro dziri kungoitwa ndofunga dzichingori nhaurirano dziri kuitwa sokuti hurumende iri kusangana nemabazi akasiyana siyana emabhizimisi vachitsvaka kuona kuti ndedzipi nzira dzingaitwe. Saka chaneta ndechekuti tingaende mberi here tichishandisa dhora rekuAmerica iri reserve currency pamusorozve pekunge iriwo mari inoshandiswa kutenda nekutengesa zvinhu munyika.
Asi vaMutashu vatenda kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu chivimbo chekuti yagadzirisa zvose zvinodiwa kuti dhora ridzoke pasingazoite zinyekenyeke.
Ndingati inhaurirano dzichiri kuitwa isu hatisati tanyanyaona zvedu kuti varida kunge vachizvifambisa sei, asi tinoona sekuti isusu kana zvikaitwa nemwero kwavo sekuti hapana nyika inoda kuramba ichirarama nemari dzekumisii. Nyika yega yega inofanira kunge ine mari yayo. Zvine zvakawanda zvitenge richitarisa munhu katarisa kuti kusouth africa vane south african rand, kuzambia vane zambian kwacha, kumozambiki vane netikashi, zvichingoenda zvakadaro. Saka isusu wose nyika tagara taive tichizosvika pachinhanho chekuti nyika yaifanira kunge ichidawo kushandisa mari yayo. Saka kunyange dai nguva yayo ikasvika zvino kana munguva inotevera, zvino zvatagara tichitarisira sekuti pakuparurwa kwakaitwa mari yekune dzimwe nyika iyi zvakanga zvagara zvichizivikanwa kuti mari iyi yakanga isingazoshandiswe munyika kwenguva yakareba zvienda nekuenda zvisina mugana.
Mashoko aya atsinhirwawo nevaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatenda ebiti, avo vati kuda kudzora dhora remunyika pari zvino kukokera mhepo wakasenga mamera mutswanda.
Gwaro guru reIMF staff mission inge iri muno muarticle 4 ichitaura kuti biggest problem yaita muzimbabwe ndeyekuti vanhu havanongospenda mari vozoborowa to cover where what they've spent. So even if vakadzosa Zimbabwean dollar, all that to mean is that tinongodzoka kuhyperinflation iya iya yema231 million%, yema500 billion%.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr Gift Mugano vatiwo vanotenderana nemaonero avabiti.
Dambudziko ratinoendere kuti kuti tiuke zim dollar tiri panga taane mareserves akakwana eforeign currency anotibatsira kuti kana taunza mari yedu tikana taakuda kuzoitsvaga hatizoshayiwi mari iyoyi kubhengi. Saka hapana chakaipa kuti dai zvinhu zvaya zvito zvatotarisira kuti hurumende iunze mari yezim dollar ichisapotwa negold. Asi dambudziko ratinara nderekuti hatina mareserves egold mureserve bank. Chakaita ngati chakachenjedza petakaita zvebond note vamangudya vakatiudza kuti vari kungwari $200 million yevakapuwa nafi exim bank, ichireva kuti kana munhu apuwa bond note akaenda kubhengi achasvika anopiwa maUS dollars nekuti yainzi iri bagged up pachirungu iriko kureserve bank. Asi zvitakaona tete nezvatikora nhasi nezvekuti nebond note weda kutenga zvinhu zvekunze kwenyika, mabhengi haasi kutambira bond note semari inoshandiswa kunze kwenyika. Asi kureserve bank kunonzi kune mari iriko yakabhega bond note. Saka kana tapedza kufufula ipapo kutane pasi hatizokwanisi kutenda hurumende kuti inokwanisa kutiunzira mazim dollar. Hurukuro yezim dollar haifanira kutotanga zvachose. Zim dollar ine mamemories akashata uri vanhu vakarasa mapensheni avo nyaya yezim dollar iyoyo. Vanhu vazhinji vakazvimboona vapa zero maakaunti asina chinhu. Ukatoita maakaunti akashowa nereserve bank mari iri mubhengi 2% ye total deposit zvichireva kuti madeposita akaitana vanhu mubank $6 billion mari irimo ine hard cash inokataona kuti wainomo i 2% inova tichingati close to 300 million saka vanhu vari kuenda chirwira rangu kunotora mari kubank dambudziko redu ndekuti tofanira kuexplora tofanira kuudza mainvestors haungaunzi investor uchitika indigenization ngavabvisa indigenization iyoyo kuti hanzi uya ndikuroora kuti mukadzi ndokuroora atindokuroora everyday zvakamboita yekupa ndiani mukadzi akapedza nondoroka nemurume akadaro iyeyo iyoyo indigenization iyoyo kuti vanhu vaainvesta kuzimbabwe ndikutora 51% vapedza kuti hatina mari kubazimudhola ai wasipa izvi tinoda kuti vaunze mari chaicho iyo ngavabvise mitemo tamusoro wese yana indigenization iyoyo mutiona wechi chinochinja.
Mashoko aya atsinirwawo navabiti avo vati hurumende inoziva zvinofanira kuitwa uye ikasadaro inenge yazvitsikira moto muziso.
Zvinyawo zvaakurana ikonomi zvigure zvekudzvarise vananyamadau gold reserve yakasooshandiswa kudhara kuma1970 when federal reserve banking kwamuri ikoko abandoned it. The problem is twofold. Number one, gold racho kuti tizoriunganidza kuti kuti tane gold rinokwanisa kusvika value ya $9 billion tatamboita seiko. Two, gold racho handi rinotengwa and rinotengwa kane mainternational price kurokoza harina $ because ari kuri tsera kapasa. If you don't give him the $ anongotengesa through side marketing paro marketing kusouth africa zvinova zvinokuitika. So isu tezivi kuti gold racho mavhu anongomwayikwa haasi mavhu. Three, the idea yekuti muite gold backed currency kupenga nekuti muine mane zvinotuka. The currency itself, the $ or zim dollar, is a store of value. Muita imwe duplicate yegold. That's why all countries abandon it. That's why dzava kushanda inonzi mareserves. Do you have reserves of foreign currency? That's how modern economies function. And the world currency of reserve is the United States of America. That's why every country in a United States dollar, because dollar reserve yako.
Muna 2009, Zimbabwe yakatanga kushandisa mari kune dzimwe nyika mushure mekunge mabera checks ainge aparurwa nevaiva governor weRBZ vaGideon Gono anyanya kushaya simba kubva muna 2008 kusvika muna 2009. Dzimwe nyanzvi nyaya dzezvoupfumi dzinoti zviri nani kuti Zimbabwe ishandise rand rekusouth africa asi vamwe vanotiwo zviripo pari zvino zvekushandisa mari dzakasiyana-siyana kubva kunyika dzakawanda zvitori nani asi kuti izvi zviitike. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende inofanira kusiya nyaya yekuita nhafu ichidya zvinhu zvakawandisa iyo isina zvainazvo mudura.